COVID-19 tiri kuona kuti chirwere che-COVID-19 izvozvo tingati senyika tava inonzi community transmission. Community transmission inoreva iyo kuti chirwere chamunyika muno taane makeses anenge achinzi ari local, makeses evanhu vari vasina kumbobvira vafamba kubuda muno muZimbabwe. Pakatanga chirwere 20 March acharangarira pataita zvirongwa zvataidiscussa about COVID-19. Tainyanya kurerekera tichitarisa nyaya yevanhu vanga vachidzoka kubva muZimbabwe kubva kunana South Africa, Botswana nedzimwe nyika, nekuti chirwere cheCOVID-19 imishandi muZimbabwe chakauya nevanhu vanga vachivafamba vabva kwachachiri kune dzimwe nyika, atinoti maimported cases. But pari zvino Zimbabwe yasvika pastage yekuti yacommit transmission, kureva kuti macases mazhinji aakuitika, 80% yemacases ava local kana kuti ari kubva muno munyika yeZimbabwe. So izvozvo zvinoreva kuti kana chirwere chamustage local transmission, tinofanirwa kutowedzera kuita matanho ekudzivirira, nekuti chirwere chinenge chapese pese chiri mucommunity, chiri kutenderera. Asi pane masains ari kutaridza kuti pada zvinogona kungofamba zvakanaka chirwere ichi, mameasures arikutorwa nebazi reutano reMinistry of Health, tingati mameasures akanaka ari kubatsira kuti chirwere ichi chikwanise kunge chichidzikira. Nekuti mukacherechedza pasvondo ratabuda iri, macases edu ane kakuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Chii chingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibatwa nechirwere ichi?
Vanhu vakaramba vachingotevedza zvavari kudzidziswa, kugeza maoko, social distancing, kuminimiza kufamba, those things zvinenge zviri kubatsira zvakanyanyisa kuti chirwere ichi chikonteineke, macases ari kuoneka aya aite mashoni. So ndingangoti chirwere cheCOVID-19 chavamo muno munyika, chichirimo, chine kakutaridza kekuti chinogona kunenge chakuda kudzikira. Asi musoro ratapfuura izvorizvi kuti taona kuti vanhu vari kufa nechirwere cheCOVID vawedzera zvakanyanyisa, kureva kuti tiri kufanira kuramba tichizvidzivirira, tichengetedze vakwegura vari mucommunity nevamwe vanenge vane zvimwe zvirwere, because chirwere cheCOVID chinonyanya kucomplicata mune vanhu vakwegura uye vanenge vane zvimwe zvirwere vanonzi macomorbidities pachirungu.